Muna 1993 mushure meunge zvaone kwauti hurumende yeSudan yaidyidzana nevanopfurikidza mwero kusanganisira aive mukuru wechikwata cheAl-Qaeda Osama Bin Laden. America yakabva yaisa nyika iyi pazvirango. Zvirango izvi zvakapa kuti Sudan iite seyakageza negoka munyama sezvo nyika dzepasi rose dzainge dzisisadyidzane nayo uye vemabhizimisi vainge vasisasaende kunyika iyi. Uye vemabhizimisi ekunze vainge vasisaende kunyika iyi. America inenge isingapewo nyika dzeyatemera zvirango rubatsiro uye ichiona kuti mabhanga anokweretesa mari pasi rose akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank haape zvikwereti nyika dzakadai. Izvi ndizvo zvakaitika kuSudan. Nyaya yekutemirwa zvirango iyi yakapa kuti Sudan ikwanise kuendeswa kumatare nehama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Nekuda kwezvirango izvi, matare muAmerica akatura mutongo wekuti Sudan iripe mhuri gumi nenomwe dzakaurayirwa hama pamizinda yeAmerica kuTanzania neKenya muna 1998 uye pakabhombwa imwe ngarava yehondo kuYemen. Muna 2019 vanhu vemuSudan vakapidigura hurumende yavo zvakapa kuti vatungamiri vatsva vabvume kuripa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti 335 million kuhama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero. Muna zvitago rirapera, America yakatenda kubvisa zvirango zvainge zvatemirwa Sudan. Musi wa 28 zvitago rirapera zvakare, America yakabva yatanga kugadzirisa waro wekudyidzana nenyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakatenda hurumende itsva yeSudan nekusarudza nzira yerunyararo uye kubatana nedzimwe nyika dzepasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSudan uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu.